ngati zvose zvidiki tinotarisira kuti nyika ienderere mberi kuisa budiriro panyaya dzekutsa ruzhinji nyaya dzedemokirasi kune vanhu vachikwanisa kunovhota asi kuti vanhu vakwanise kuvhota mitemo yaisi unofanira kunge wakarejesa kuvhota kubvira zimbabwe yawana kuzvitonga chimwe chezvinhu zviri pamusorosoro panhongonya bekuve tiri vanhu vari independent kunge tichikwanisa kuvhota zvekuti munhu kana achipuwa ruremekedzo rwokuti icitizen mugari wenyika kunge achikwanisa kuvhota saka tinozviona zviri zvinhu zvinokosha kuti mazimbabweans akwanisa kunovhota tiri munyaya dzekuvhota izvizvo tinoziva zvakare kuti vamwewo vanenge vakambovhota vachivhotazve vane kakuneta kavanenge vaita uyewo vamwe vacho vakwegura zvokuti vanenge vakuti haiwa zvino zvatotibatsira asi tinoona kuti vechidiki kunyanya vanotanga kufira kwekutanga vachinge vasvika makore 8 kusvika ma35 ndo vatakanyanya kutarisira kuti ndo vanoita kuti budiriro iendere mberi saka ndovatakanyanya kunanga paprograms edu evota registration.
Regai tizwe kuna mukoma Guriro. Munoti vaguriro nenyaya yekurudzira yekuti vanhu vaende kunonyorisa kuvhota nemashoko ataurwa navamadhuku.
Tinoti mashoko ataurwa navamadhuku akaisonaka zvakaipa. Ende isusu sebato rezano PF tinotokurudzira vanhu kuti varejiste kuvhota. Takatarisana nechinangwa chedu chekuda 7 million votes. 7 million votes hadziwanikwe kana vanhu vasina kuvhota. Saka isusu sebato rezano PF tinotokurudzira vanhu yeshari vanyuwani vava vachine mukaka pamhino vari kukwanisa makore kuti vange vachirejista kuti vavhote kavo kekutanga ndo vanhu vati kutokurudzira izvezvi kuti ngavanovhota nevamwe vakavhota kumasuroko ngavacheke mazita avo kuti arime here muvoters roll. Inini rangu ndakatoricheka panditori nelingi iripo yekuzeki inotoratidza kuti iwo unocheka zita rako kuona kuti wakarejista kuvhota here. Saka isu sezari pf tichida 7 million votes dzatiri kuda hadzingodonhe mudenga hadzisi kuti dzinenge dzichizobva kupi dzinotobva pavanhu vari kuvhota saka isu tinotokurudzira vanhu kuti shuwa vanhu ngavarejiste vavhote.
Vamadhuku, nyaya iri kunyanyochemwa nevanhu ndeye mitemo yesarudzo kuwandudzwa kwayo. Vamwe vanoti hazvibatsire kuti ndiende kunonyorisa kuvhota kana mitemo yesarudzo isina kuvandudzwa. Inyaya here dzamuri kusangana nadzo pamuri kufamba muchikurudzira vanhu kunyorisa kuvhota?
Tingati muzimbabwe munomwe haisi nyaya ichayi kutaura nenyaya dzesarudzo. Isu semasangano akazvimirira ega ndinofara kuti mukoma tiri musango vari kutaura nenyaya dzekuti zano PF kutarisira mavhota akasvika 7 million tiri kuona mamwe mapato akawanda wanda munyika ari kutarisirawo zvikamu zvakati kuti tinoda kuti vari kutiteerera vazive kuti kana vari kukwikwidzana vachinge vawanda panenge pane makwikwi isu tinoda kuti munhu ari kunovhota ari kurejesa kuvhota ange ari munhu atinoti isusu citizen nevakawanda vanenge vangoti pakuvhota kwavo havana chimwe chavanoziva kunze kwekunokanda vhoti ravo. Saka zvinoita kuti patinenge tichigadzirira isu tinoda kuti tinge tiine chikamu chatinoti vhota education ichisangana nezvinoti civic education zvinhu zvona zviri zvinhu zvakakosha nekuti pane mamwe maelections anga achiitika makore aperayo nyaya yekurejesa kuvhota iyoyo inyaya yanga ichinesa nekuti zvinhu zvinodiwa kuti munhu anorejesa kuvhota zvaiwanda zvokuti taizopedzisira pamwe prosesi iyo yekuti kurejesa kuvhota inenge isiri prosesi yakajeka isiri prosesi inozivikanwa vamwe ndo vainzi kana vachinyoreswa mumaraini vanenge vachinzi muda kupiwa spake kana vozviona mazita avo atove mavhotas.
Tinzwe kuna vaguriro. Munoti vaguriro,
ngati nyaya iri kutaurwa namukoma vangava havo vachitivo havana kwavakarerekera asi inini pakutaura kwavo ndinotozoona kuti munhu uyu ane kwavakarerekera sezvo edu isusu sevanotongwa tichinyatsoziva kuti manani gavhumendi organization vanoti vakazvimiririra vane mafans avanenge vachiwanawo from the likes of an America. So tichidzoka panhau yamuri kutaura yeregistration hakuna vanhu vanonzi ngavapiwe chibage then vachinyorisa chibage vozona vavavhotazvo hakuna zvakadaro. Avo mashoko ende manyepo evanhu vanenge vachitsvaga kuda kusvibisa hurumende yakanaka yezimbabwe. Ndosaka muchiona kuti eko zvino hakuna zvinhu zvakadaro zvinoti zimbabwe yakamuvha kubva kare nao yaida paelektroniki yekuti kana uchida kucheka zita rako unoricheka pafoni pako uri kumba uona kuti warejista izvezvo vanhu vari kuenda kunorejista izvizvi izvika vari kuenda vari kunosvika vachirejista hapana kana raini rinenge riripo hapana kana kunzi muri kuenda nechibage Saka ndinotizo zvekuti vanhu kuregistera hazvina kujira, ndoti manyepo evanhu vanenge vaida kuzama kutibisa hurumende vachivanda vari chitimana negavhumenda wemacivil society, asi ivo vane kwavakarerekera.